zvokuti tasingatarisiri kunyanyanya tichibva mumaelections akapembedzwawo naivo vamunangagwa vachiti anga ari peaceful. But tichida kutarisa futi in total zvinhu zvokuti ndihwo hunhu hwehurumende yezimbabwe zvinhu zvatagara tichiona even before my elections takaona kuti papa nenyaya dzekusungwa kwevanhu nenyaya dzekuurawa kwevanhu tichitarisa nyaya yanamore blessing early nedzimwe nyaya. But izvi zvokuti kana ivo hurumende ichiti yakahwina maelections yakutanga kupamba vanhu yakutanga kurova vanhu yakutanga kupisira vanhu dzimba zvinhu zvisina kumira zvakanaka ende zvinhu zvisingatarisirwi kune hurumende inenge zvichida kutonga nyika zvejekerere.
Asi katiri kunzwa mapurisa achiti ane umbohwe kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira nekudaro ndo saka ari kugara akadzipakatira.
Ya, kuratidzira zvako hakuna kushata ende futi zvinhu zvinobvumidzwa nemutemo wedu bimbiredo remutemo constitution unotaura kuti munhu nemumwe zvake muzimbabwe mugari wezimbabwe anobvumidzwa kuratidzira as long as zviri peaceful. Kana ivo vakuchitya kuti vanhu vanokwanisa kuratidzira zviri izvo zvekodzero dzavo vanofanira kushandisawo atingati mamenzi asiri ekurova vanhu pamba vanhu kana iko kupisira vanhu zimba zvese zvati kuona zviri kupomerwa kune vanhu vezanupf. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvokuti kana ivo mapurisa achifungidzira kuti zvinhu zvakadai so zvokwanisa kuitika useriousness hwavo tinohuona nekusunga vanhu vari kupamba vanhu vacho nekusunga vanhu vari kupisira vanhu dzimba nekusungawo zvevanhu vanhu vari kutyora kodzero dzevanhu ndokuti tizive kuti hurumende iri serious nokuda kuchengetedza runyararo muzimbabwe.
Ko vanhu vanenge vachikorerwa kodzero dzavo muzimbabwe vachiti havana chivimbo nezviri kuitwa nemapurisa kana matare emunyika vangaitewo sei?
Pari zvino I think kutoenda kumatare dzimhosva vachiendesa nyaya dzavo especially vanenge vachinzi vakapambwa kana kuti vachinzi itwa torture yatingati pachirungu kutongotoripota zvekare mumainstitutions iyayo nokutora nyaya dzavo vachienda kumatare dzimhosva zvinhu zvinokwanisika kuva zvichiitika panguva inoyi nhangu hazvo pasina hacho chivimbo chokuti nyaya idzi dzingaende mberi. But for documentation nekutaridzawo zvekare kuti mainstitutions yedu yemuzimbabwe haasi kushanda zvinhu zvofanira kuzvitevedzera. Zvimwe futi zvinokwanisa kuitika ndezvekuti vanhu vafa kuincreasa pachirungu yatingati advocacy around nyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu kunyanyanyanya kumaplatforms akaita sana SADC vana AU vana United Nations. Tinoziva kuti vhiki riri kutevera iri vamiriri venyika dzese vanenge vachisangana kuUnited Nations General Assembly aya ndiwo maplatforms anokwanisa kuti vanhu muzimbabwe nevamwe vasiri vemuzimbabwe vanokwanisa kuenda vachinoratidzira vachiitisa kuti nyaya dzakadai so dziri kuitika muzimbabwe panguva iyoyi chisarudzo chichangopera dzionekwe dzichitaurwawo nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika kuda zvinhu zvokuti kana vamunangagwa ukazvinzwawo kumaplatforms akakura kudaro zvinhu zvinokwanisa kuzomira.